tiri kufara chose kuti mutungamiriri Obama vatora nhano iyi nekuti chinhu chanchifanira kuitwa nekuti vakawanda vanogara muno muAmerica vanobva kudzimwe nzvimbo vanga vachipatsanidzwa nemhuri dzavo. Saka zvaitwa nemutungamiriri Obama zvichaita kuti mhuri dzive dzinokwanisa kugara pamwe chete, ana baba nana mai vasapatsanurwe nevana vavo. Tinozvifarira chose kuti vaita izvozvi. Chishuwo chedu ndechekuti Congress igoshanda naPresident Obama kuti vamwe vasiri kuzobatsirwa nechiitiko ichi vabatsirwe.
Tichitarisa kuzvizvarwa zveZimbabwe zviri muno muAmerica, mungaonawo here vachitora mukana iwoyu kuti vanga vachigadzirisa ugaro rwavo vanga vasina mvumo yekugara muno nekushanda muno?
Ruzhinji runobva kuZimbabwe runowanzouya munomu richiuya kuchikoro kana kuuya kumabasa kana kuti vanenge vagadziriswa mapepa avo nemhuri dzavo. Asi varipowo vamwe vari munomu vasina mapepa. Ndinovimba kuti vachatora mukana uyu kuti vave vanogadzirisa mapepa avo vakwanise kushanda vari muchiedza.
Pane vamwe vanoongororawo zviri kuitika izvozvi, mufundisi Mwasi, vachiti vana vazhinji vekuZimbabwe kana kuti vekuAfrica kubatana kushoma panyaya dzekubatsirana kuti vanhu vanga vachiwana mapepa. Imi munotiwo nekushanda kwamuri kuita nesangano reAfrican Immigrant Caucus.
African Immigrant Caucus iri kuita basa ranga risingaitwe nevamwe kuti tive tinovaka mubata pamwe, tiite mushandira pamwe pakuita kuti vanhu vave nezivo ichavabatsira kugadzirisa zvinhu zvavanenge vanazvo zvemapepa. Zvichatipawo chiremekedzo neivavo vane masimba vanenge vachitungamirira kuCongress nemutungamiriri wenyika uno, President Obama, nevamwe vake vachazotevera.